Moto uyu unonzi watanga panguwa zekuma 2 mangwanani ukazodzimurwa wakuma 8 uye hapana kana chaburitswa kubva muzvitoro nemusika uyu uri pamugwagwa inoti Robert Mugabe Avenue na Chinoy Street. Vakafano bata chinzvimbo chemutauri wekanzuru yeHarare vainocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti bandiko rekanzuru rinoona nezvemoto refire brigade richiri kuongorora kuti chii chakonzera moto uyu. Vati pasvika fire brigade mudhuri nezvimwe zvange zviri mukati zvange zvatotsva. Varuende vaudza Studio 7 kuti zvinoita sokuti moto uyu watangira mukati chaimo uye pawazoonekwa zvinhu zvese zvange zvatoparara. Varuende vanoti fire brigade yaudzwa nezvemoto uyu na 18 minutes to 1 ikasvika panzvimbo iyi na 13 minutes to 1 kusvika kuma 8 apo vazodzima nekudzivirira moto uyu kuti usainde kune zvimwe zvitoro. VaFrancis Choto avo vanochengetedza nzvimbo iyi vanotsanangura kuti vafonerwa nezvemoto uyu asi hapana chavakwanisa kuita pavasvika.
Hangwana moto wabatira kuti yes stop saka kunikwanisa kuwana rubatsiro rwandaisa ipapo ndashaya kosi nakuwana moto uchiputa hapana munhu akachikwanisa kusvikapo noda 5 brigade yanga iri ichidzisa unokupinda kana nenikeiteka wacho yaramba kuti ndipinde ipapo.
Vamwe vanochengetedza chitoro chiri pedyo neAgribank Mall vaona kutsva kwenzvimbo iyi uye varamba kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti moto wacho wange une simba zvekuti hapana zvavaikwanisa kuita.
But moto uyu manje wanga wakawandisa une power rakanyanya zvokuti wauri utsoro wemagetsi moto wemagetsi.
Amai Linda Huni vaudza Studio 7 kuti vafonerwa kuma 5 mangwanani kuti chitoro chavo change chave kutsva uye vasvika zvinhu zvese rave dota.
Zvinhu zvanesa ndarasika nazvo rinonga zvinosvika 60,000 vozi mutsve Saturday chaona natobva kuna hoti hamuna kana chatakwanisa kubudisa kana 1.
Vati zvaitika izvi zvaparadza upenyu hwavo nemhuri yavo.
Hapana kana pekutangira bhosi, kumba kwacho ndiwamaindi webaba. Handisa kana pekutangira, handisa kana pekutangira. Izvozvo kana kuti kuti vanhu vacho vanotanga kudyei izvozvo. Hapana, hapana. Baba iri nani moto ndosara nezvimwe 1 or 2 things ikapati kana uri moto. Hapana, dota rega rega.
Pasvika Studio 7 vanoongorora nezvemoto kubva kukanzuru zesa nevamwe vange vari mushishi kuongorora kuti chii chingave chakonzera moto uyu. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti chakonzera moto haisati chazikanwa uye hapana munhu akuwara kana kufa. Mutauri wezesa vafulat kwadzira vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura nezvemoto vachiti vachiri kuita ongororo yavo. Nzvimbo yatsva iyi yake ine zvitoro 11 nematebhuru ekutengesera 50 emaflea market. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.